Dambudziko ratinaro nderehutongi hwatinawo. Hutongi hwatinawo haupe vanhu confidence yekuti tiri maZimbabweans tiri vanhu. Concept iyayo inonzi ubuntu hatisisina. Saka kana chero nyaya yecorruption haisingori corruption yezvemari chete. But yakusanganisawo nemagariro edu zvese zvese zvese. Vanhu havachakoshesa ukama. Vakungoti kana vakaroorana nhasi mangwana vakurambana. Kudhara zvasingaitike izvozvo. Ndo dambudziko ratinaro iroro. Ngatidzokerei pachivanhu chisina politics mukati. Also I think takanganiswa nenyaya yepolitics.
Hakusi kuti here nguva yatave inguva yashanduka dzasiyana nenguva yakare yatiri kutarisa iyoyo muchienzanisa. Nekuti zvino izvi kwaane zvivhitivhiti, kwaane mafoni anotora zviri kuitika, kwaane chii. Dzimwe nguva zvinhu izvi zvaitongoitikawo munguva yakare yamuri kutaura kuti zvava zvakanaka.
Ya, kungotiwo ndo advantage nedisadvantage yesocial media. Yekuti social media yako abhuizirawo zvakawanda. But also ine maadvantages ayo yekuti kana pakaita rufu munhu afane accident pane anongoisa message pafoni kuti tumirani gurupu rakati muti nhingirikiri 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 afa zvotibatsira izvozvo. But also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana unongoisawo pamedia wotaurawo kuti ningina ningina ningi vari kudanana. Saka it's a situation inoda kumanejiwa, inoda kucontrolewa. But hatibvisi nyaya yekutiko leadership at national level inofanira kuseta pesi. At national level leadership haisi kuseta pesi. Vatungamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pesi. Changuwa nyika yemadhilers, munhu anongoita zvaanoda zvinomuitisa mari ndozvokosha izvozvo. Toda vanhu vanopromota hunhu ubuntu. Tovawana kupi hatisita vanhu vacho bekause vanhu vese vari bhizi kusvaga mari.
Asi vagokova, hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata, munhu aita chipfambi, zvese tozvipomera kuutongo hwenyika?
Ndoramba tichisimbisisa nyaya yehunhu. Kana tikapromota hunhu even uine nhamo yakaita sei, uchiziva kuti uri munhu une ukama hwauinawo, matambudziko acho anoita mashoma. Vadiko zvezvi hatisina izvozvo. Saka ndoramba ndichisimbisira inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira pautongi huripo, vatungamiri varipo, kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo, vanhu vasingabirane, vanhu vasingarovane munharaunda dzedu. Hatidunzwa murumare pamukadzi, murume abata mwana mudiki chibharo, and so on and so forth. Hazvitangire pasi, zvotangira pamusoro.
Tiri kuona dzimwe nyaya vagokova. Pane mwana ane makore 8, makore masere kumateveleland uku, ari kunzi akaitwa pamuviri. Zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa vake nedzimwe hama. Zvese izvozvo vagokova, zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika?
Yes, utongo hwenyika ndouri kucreata this environment. Kana uchida kuva mutongi wenyika, hazvigone kuti kuti wewe uri mutongi but nyika iri kuenda kwayo, iwe uri kuenda kwayo, hapana direction. Kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvizvi. Hapana nyaya yekuti tinoti murume arepa mwana mudiki amuitisa nhumbu, toti hazvinei neutongi hwenyika. Ngatizviendesei pautongi hwenyika, tigadzirise zvinhu tive vanhu kwavo, because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete. Togona kupesana mupolitics, but iripo time yekuti kana mwana arepwa haasi MDC, haasi CC, haasi ZANU-PF, mwana wenyika arepwa, toita sei pamusoro pazvo?
Saka ii mhinduro ipi yamungatipa? Poitwa sei kuti dambudziko iro rigadzirisike vagoko?
Dai zvaigona, dai paine commitment. Nyaya dziri kubuda idzi inyaya dzitsva munyika medu. Dzadzichitoda kuti tiite kana national conference, kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana, vanobva kumachurch, machief, madzimai kwakasiyana-siyana, kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratinaro. tova ne strategy. Iko zezi, atina that strategy, ino kuti basira kutitua kenyika.